Igozino panyari zvino vana chiremba vativa kuenda kumasi ndozvataurwa nana chiremba ezinasesisisin kuti tati takuenda kumasi asi kuti takuenda kubasa handi kuti tanga tati tabvumirana nehurumende asi kuti tine zvataona zvatakonsidhawo ezinasesisin mamembers nevanhu zvaita kuti titi iko zvino taakudzokera kubasa ziyawe that kuti vana chiremba vanga vane mwedzi miviri vasina kumbowana chekudya yatinoti mari yemuhoro yesangari and also were considering kuti pane upenyu or the life yevarwere thecaring kuti vana chiremba vanga vakuti vakomana tinongosiya here hama dzedu dzichitambura of course itoti kuti hurumende ichange tichitonzwisisawo but vinoita realize kuti hapana kana chinge chigadzirwa ndozvanyanya kuita kuti vana chiremba vati taakudzokera kubasa kuti titi tanzwisisana nehurumende handingati tingati tanzwisisana nehurumende
saka vana chiremba vesangano renyu vese vabvumirana nazvo
vabvumirana nazvo
munoenda rini kumabasa nokuti tinoona sekuti mune zvimwe zvipatara vana chiremba havasati vasvika
vana chiremba vakatotanga I think vakatotanga kutoenda kunesuro the unfortunate part is because nekuti takapiwa labor ruling which was harsh and which was against us pavakati strike yedu iri unlawful vana chiremba vanga vanzwa ikuhearing vese so yesterday I think it parinatwa about 20 doctors vakaenda kuhearing vachinomisa pamberi pedare vachinonzi vakaparticipata muunlawful industrial action
munovimba kuti hurumende ichaita izvozvo zvishoma zvamatenderana here
ipapo handizivi zvangu chishuwo changu chekuti hurumende inge ichizvita sekuziva kwedu kuti hurumende sometimes inomboitawo backtracking pane zvainenge yapromisawo but we hope kuti chishuvo chekuti hurumende dai yazviita